Ndakauya muno muSouth Africa 2021 asi ndakabuda muZimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndapinda nawo mutaona dzekuda kuurawa nevakuru vezvematongerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe pakupandwana napatanga tinako kuburikidza nekudzoswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka muSouth Africa ibasa ripi ramuri kubata?
KuSouth Africa ndino rana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamafurapu zviita sendinobatsira vanhu makesi zvemapemiti zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinenge zvasunga nomali kana vari vanhu kumusha. Ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamafurapu ndakamboenda kuGauteng kwanga kwakavharirwa vanhu more than 1,000 sevana veZimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa government isingakwanisi kuvadhipota. Vakataura kuti havana mari, ndikanomirira kesi iyoyo vakabuda. So seother company ndinoita zvedigital marketing, macompany registration, mawebsite nesignage. That is the other company. So ndo mabasa andinoita muno muSouth Africa asi mainly ndinonyanya kuzemberana nelaw.
Vamwe vanoti kusina amai hakuendwe muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu muSouth Africa?
Hazvina kupfava mukoma jonga kuno kuSouth Africa nekuti tinombunikidzwa pazvinhu zvakawanda. Tine dzimwe kodzero dzedu dzinombunikidzwa zvikuru sei kana tikada kutarira paishu yemapemiti. Nesu semaZimbabweni mapemiti edu maexemption haugoni kuva mapemiti yekuti unogona kuwana basa raungaita pemanenti. Ndezvinhu sekutanga zvinhu sepiri ireva nekuti taita sevanhu vakazvinokorera kutukwa nekuda kwezita rekuvava naveZimbabwe. Pese patafamba ndikaona ndasvika kana muchiona kunyange pamasaisai muno muSouth Africa zvizvarwa zvekuZimbabwe hazvichidiwa muno. Kunyange pakutsvaga macontracts mamwe mumagovernment kunyange mumaorganizations chaiwo asinoinisekuita negovernment tiri kutambudzika kuti tiwane macontracts nekuda kwekuvava naveZimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko eya muri kuvakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva tinokosha ndechekutambira zvaunenge wawana njozi wotarisana nezviripo kuteedza kumbunyikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe njira yatinogona kurwa nayo inoenda tichingopfekedza nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana veZimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti jokrusere12@gmail.com jokrusere12@gmail.com.
Advocate Rusere, munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo, mhuri yangu ndinogara nayo kuno kuSouth Africa.